Vana chiremba vanoti vari kushishikana zvakanyanya nekushaya hanya kwehurumende mukugadzirisa matambudziko ari munyaya dzeutano. Mumwe chiremba, Dr. Prince Butau, vati mukushanda kwava vana zvekushandisa zvinovadzivirira zvekuti vamwe vana chiremba vari kutoshandisa makondomu semagirovhosi ekupfeka mumaoko sezvo magirovhosi asiri kuwanikwa.
Zvigunwe wangungotora kondomu wongopfeka kuti compromise kuti tine that compromise uyu uyezve zvakawanda handiti zvatisingatauri iyo especially kana kuti uri kuda kwatinoti kuongorora vanhukadzi handika mune zvimwe zvipatara unototora makondomu wotoisa muzvigunwe wotopfeka handiti ndizvo kutaurwa nana chiremba kuti hatikwanisi kuramba tichiita izvozvo tichienderera mberi uyezve munhu akauya ari achirwadziwa nedunduru reweti rakazara kuti urilive munhu iyeye weti achichema ari apa unotenda unotsvaga urine bag chibhegi chiya chekuisira weti chiya unonochitenga famasi yekunze iri mutaundi pachipatara hapatorina muzvipatara hamutorina zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mumwe chiremba Dr. Joyce Kututwa vaudze Studio 7 kuti hazvivabatsiri kuti vamanikidzwe kudzokera kubasa vasina zvekushandisa zvakakwana zvinosanganisira mishonga. Dr. Kututwa vativo vanodawo kurarama nekudera havangatarisirwi kuenda kumabasa vasina cheuviri chavanowana.
Kuti isu hazvikwanisike kuti tishande muchipatara ndisina mushonga yekupa murwere wangu zvakafanira kuti ndaenda kumunda ndosvika ndinotarisa munda ndisina badza hapana zvazvabatsira hapana zvandiri kukoha hapana marizautsi andiri kuwana saka ndinoenderei kubasa kwacho yeti pesheni yandiri kuedza kubatsira handina bridji rangu nemushonga ndishandisa ruzivo rwangu kuti pesheni yangu ibatsirike hazvindibatsire inini ndinoenda kubasa at the same time ndine mhuri handidye mushonga inini handidye magrovhosi saka ndinorarama sei nemhuri yangu ini ndiriwo munhu hongu ndiri chiremba handina masuperpowers ndiri munhu ndinoda kuraramawo zuva nezuva izvozvo ndofunga gavhumendi ikatibatsirawo tinoenda pachikero chiri nani.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita atiwo zvavari kushandisa muzvipatara zvikurudzirwi asi kuti vanenge vachingoitirawo kubatsira varwere. Chiremba uyu atiwo sezvo zvinhu zvave kungotengeswa nemadhora ekuamerica vanodawo kuti vabhadharwe nemadhora aya kuitira kuti vakwanise kurarama.
Zvainyata tindiba ndibatana nevamwe mukuratidzira inyaya yeku number 1 kunyanyoshayikwa kwezvinhu muchipatara. Muchipatara medu we write tinonyora ma prescription chaiwo kuti munhu anonyora anotenga chinenge paracetamol ma chest drain ma syringe chaiwo anozikanwa ne anyone even as medical you have to go and buy zvinhu zviri kunyanya kushayikwa and we have to compromise tinoshandisa zvinhu zvisingaiti kuti kana munhu asinga asina mari yekutenga tube yeweti yaya tinobatanidza chitube chatinacho tomuisira kana muchizetel g container chechiya hazvisi kutomboita zvinhu it's really bad. And then number 2 nyaya yekuti everywhere kwaunoenda you agree with me kuti kwese kwatinoenda vanhu vakuda mayusa kuti utenge even a painkiller. I needed to buy a painkiller some other time ndine migraine headaches ndakasvika ndikanzi $5.
Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Elias Muzoremba vanoti hapana chati chanyatsobuda pahurukuro dzavo nehurumende vachiti vakangovimbiswa kuti pane mishonga yakatsvagwa asi haisati yasvika kuzvipatara. Vatiwo nyaya yemararamiro avana chiremba mushure mekukwira kwemitengo yezvinhu haisi kutaurwa nezvayo nehurumende.
Hapana zvati zvabvumiranwa but pane zvakataurwa nehurumende zvayakati iri kuita. Mishonga yakanzi pane yakanzi yaveko kuna Trump hatisati taziva kuti ndehwando hwakaita sei. Pane mishonga ipi specifically inotilasta for how long then pane yakanzi yakatengwa yakatenda yekuindia mishonga wacho hausati wauya they are still on the way pachine logistics dzachona. Panyaya yemishonga ndikati ndo zviripo so far thenwo machiremba ari kutema kuti cost of living zvinhu zvakakwira mapurice zvinhu zvese almost by 3 times sese tinozviziva but mapei haana kuchinja saka zvinoreva kuti mararamire aakunetsa nekuda kwekuti munhu haachakwanisa kuya kubasa because hazvisi kubuda kubhalandisa kuti
Munyori musangano raana chiremba iri Dr. Mutavisi Anele Bebe vatiwo zviri kuitwa nehurumende zvekuvatyisidzira hapana zvazvinobatsira uye hazvavhundutsi.
Izvi iko zvino pakati nemawo nesalari yacho tinouya sei kubasa kwacho? Pakati dzingawo mabasa acho ndiani anozobetsera mapatients acho? Saka ndizvo zvatoda kukumbira kuti instead of kuti tiite matresa akadaro ava vane masimba vauye titaurisane tione kuti vanhu varwere vangabetserwa sei nana chiremba vacho kuti vangabetsereka sei.
Kuramwa mabasa kwaana chiremba kwava nemasvondo maviri. Gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kumabasa matambudziko avo ogadziriswa vachishanda. VaMoyo vakaudzawo magurukota ehurumende kutanga kwesvondo rino kuti vana chiremba vazhinji vari pamabasa. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vana chiremba vakawanda havasi pamabasa uye vanhu vari kudzoserwa kudzimba vachinzi muzvipatara zvehurumende hamuna vana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Pay out, 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 p